Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Dzita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Bhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti vabvumirana kuti nhengo dzaro dzeparamende nemumakanzuru dzisabuda muparamende uye dzirambe dzichiita basa radzakasarudzirwa nevanhu. Zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzakati vasvondera pera, vamwe vatsigiri vebato iri vanga vachikurudzira kuti nhengo dzeparamende dzebato ravo dzibude muparamende senzira yekuratidza kusafara nokubirwa kuri kuitwa sarudzo. Vakafanobata chigaro chomutauriri webato iri vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti veruzhinji vaone zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vanhu ava vakaiswa muparamende nevanhu uye vanhu ndivo vachavabudisa.
Vamiriri vedu vari muparamende vakasarudzwa nevanhu. Tinofanira kuremekedza zvakasarudzwa nevanhu nebudikidzo vabuda musarudzo. Kana vaMnangagwa vasingadi vatungamiriri vedu vari muparamende, hatingavaitiri basa rekuvabudisa isusu. Ngavavadzinge ivo, nyika yese iona kuti munhu asiri kuda vanhu vakasarudzwa nevanhu sandiyo CCC, asi ndiva Mnangagwa. Asi vamiriri vedu vemuparamende vane chitsvambe chavakapiwa nedare guru remusangano reCitizens National Assembly kuti kana muriko kuparamende mamufaniri kunyarara, munofanira kunomiririra vanhu muchitaura zvichemo zvevanhu sezvamaona zvichiitika nhasi. Vamiriri veparamende vachimira rezhimu ichivhenekwa kuti irezhimu isingadi demokrasi munyika, vachitumira mapurisa kuti apinde abuditse nhengo dzeparamende muparamende. Zvakakosha izvo zvokuti vanhu vaone kuti munhu ane mhosva, ane chitema chaari kuita, uyo ari kubudisa vanhu ari kutaura chokwadi mukati nedare reparamende izipapo.
Kune avo vamwe vari mubato renyu vanga vachikurudzira kuti nhengo dzenyu dzeparamende dzibude muparamende, munoti chii kwavari?
Isisi tinotambira mazano nemiono yese inobva kuvanhu. Hapana muzano kana muono watisingatarisi nekuzeya. Asi tazeya sedare guru, tinotarisawo maadvantages nemadisadvantages nemastrategies anenge achiungwa nemusangano. Toona kuti pari zvino hatingaiti hwegurwe hwekudambura makuu. Vanhu vari kuda kuti vanhu vedu varambe vari muparamende vachitaura chokwadi, vachimira vachibvunza kuti kouya anonzi Scott apinda sei mudare. Vanhu vakarambidzwa kuvhotera munhu wavanoda pai pasi. Zvakatikoshera izvozvo, idare guru rinoonekwa nenyika yese, zvaonekwa zvaitika, yafumurwa rezhimu. Saka vanhu vedu vacharamba varimo, ichasvika nguva yekuti kana kunzi ngavachibuda vachabuda. Asi pamusoro pekusabuda kwavo nemataura vanenge vachiita mudare guru reparamende, kune zvakawanda zvichaitika pasi patinoti paground zvinenge zvichiita nevanhu venyika ino, macitizens vachidhimanda kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, vachidhimanda kuti vatsvabangwe nevanhu vavo vezanupf vamiswe kuramba vachiita zvavari kuita zvekuta nyika isagadzikana.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunare nestudio 7 zvichakadaro vaimbova munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches asi vave kushandira sangano remakereke epasi pose reWorld Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoshora bato reCCC vachiti rinofanira kuratidza kuti rabva zero sezvo vanhu vazhinji vakavavhotera netarisiro yekuti bato iri rinokwanisa kuvamirira vachinyora padande mutande reX raimbonzi Twitter mufundisi Mutata vanoshora zvakataurwa neCCC mushure mekuita musangano wavo nemusi wechitatu vachiti vanhu vakange vakamirira kutsanangurirwa nekuudzwa zvinoita kuti vazive kuti vane vanomiririra tabata Reverend Mutata kuti twinze zvizhinji
hongu zvatanyora pavahwande ndezvekuti izvo nyaya yemultiparty democracy tinoikoshesa zvikuru nenyaya yekuti vanotonga vanofanira kunge vachiitwa held accountable kana kuti vachikwanisa kuzvidavirira kuvanhu vakavavhotera uyezve vachi tsoropodzwa neopposition opposition inenge ichiongorora kuti zvinhu zvinofamba sei tinoziva kuti opposition inoshanda muenvironment inorema zvikuru kwete muZimbabwe chete but nyika dzakawanda
Dr. Mutata, makatarisa bato guru rinopikisa muZimbabwe. Nhamo yamuri kuona ndeipi?
Nhamo yatinoona ndeyekuti opposition yeCCC naiyowo dzimwe nguva inozvifuura mumakumbo nokuzvipinga ndare kana ichiti yabva kuita musangano. Yonyora kuti izvi ndo zvakatenderana zvatichanoita. Asi kana ukazviongorora uwana kuti mahumbwe zvitambavanana hazviratidzi kuti zvinhu zvaitwa navanhu vanomudangariro wokuti ndiwo vangava hurumende yamangwana saka ndozvandanyora ndichitini hai zvinoda kuti naivo vakwidze chikero chekutamba chavo munhandare yavari kunyange zvinhu zvichirema but naivo vanofanira kunge vachiita mubato wavo nenzira yakakwirira tivonewo kuti pasangana vanhu vanofunga zvavanoita uyezve vanenge vachiita zvinhu zvekuti zvinopfuudzira mberi zvishuvo zvavanhu vanenge vakavavhotera
apa mukatitsanangurira zvishoma here Dr. Mutata
nokuti ndiro basa reopposition ndiro kupa vanhu tariro vachiti kana isu mukativhotera izvi ndo zvatinogona kuita izvi zvino kana vachiti zvavanonyora anenge akaita semahumbwe vanovatevera vanovora moyo nokushayiwa kuti ndiyo alternative herei zvinotsvakwa kuti alternative iyo inge yakasimba kuitira kuti hurumende ipati iri kutonga yezano PF ikwidzewo mabhurugwa nenyaya yekuti inenge ichiti vanhu vatiri kukwikwidzana navava ishasha uyezve vanoziva zvavanoita ndo zvandandanyora padande mutandiro reTwitter asi hongu vamwe vanogona kunge vazviona sokuti tiri kunyomba mubato weopposition haisiyo vavariro vavariro ndeyekuti kana tichikurudzira multiparty democracy tinotsvaka kuti hurumende ngaidilivhe zvayakapromisa kuti ichaita uyezve neopposition ngaipewo makwikwi anoita kuti vari kutonga vazive kuti havasioga totenda vawana
avo vange vari mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuGeneva Switzerland neStudio 7 tabatavo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe divi ravo
Reverend tinovaremekedza zvikuru muono wavo tinouremekedza ende tichautarisisa asi matauriro atinenge tichiita tinenge tichitaura tiri pakamanikidzana hatigoni kuti titi bvu zvese mudariro ndava hamusi mega vatsigiri vebato vanenge vakateerera kune vakawanda vanenge vakateerera panenge pachitaugwa saka panoiswa meseji kuvanhu inoiswa neuchenjeri asi isusu ngatisanyanyo verenga meseji yaiiswa ngativerengei zviito zvichaitika muparamendi zvichaitika paground zvichaitika kwakasiyana siyana ndopamuchaona resolution yemusangano haibudi nestatement resolution yemusangano inobuda nezviito zvichange zvichiitika paground tichienda mberi tichiita yatinoti isusu muchirungu the path to legitimacy
avo vanga vari mufundisi Kenneth Mtata pamusoro avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dambudziko rokushomeka kwemagetsi munyika rikasagadziriswa nyika hakuna kwairi kuenda muzvinafundo Masocha vataura izvi zvichitevera kurudziro yakapiwa hurumende nebhanga guru repasi pose reWorld Bank iro rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo dambudziko iri richikonzera kuti nyika irasikirwe nemari inoita bhiriyoni remadhora ekuamerica nomuraudzo kana kuti US 1.27 billion gore roga roga World Bank rinoti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisabudirira kana kukura tabata muzvinafundo Masocha kuti tunzve zvizhinji
kushayikwa kwamagetsi munyika zvinobva zvadzosera chaizvo upfumi hwenyika shure nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitwa namagetsi zvinogona kubvira kana kuverenga kwavana vechikoro chaiko pamwe chete nemumabhizinesi umu tikatarisa isu kuti mabhizinesi mazhinji muZimbabwe angova okubata-bata vangava vanowereda vangava vanosona tingati mahembe dzavanhu mayunifomu ike zvinezvi vachigadzirira kuvhura gore rinouya iro zvese izvozvo zvinenge zvisingafambi kana kusina magetsi mumabhizimisi makuru aya namamwe madiki vanenge vakumanikidzirwa kuti vashandise majenareta majenareta anodaiwo peturo inodhura saka zvinozoita kuti zvinhu zvose muzvitoro umu zvinge zvichidhuravo kana vamabhizimisi vadhurisirwa
Professor Masocha zvirongwa kana kuti zvinangwa zvakaita seVision 2030 hazvibetserewe here nesimba kana kuti shungu dzokugadziriswa kwezvinhu zvakaita seizvi
hatina kwatinosvika senyika kana kuya kwatinonzi hedu isu Vision 2030 hakuna Vision 2030 inosvikwa kusina magetsi upfumi hwedu hwenyika yeZimbabwe huri kudzokera shure zuva nezuva nokuti kuvhiringika kwazviri kuita kanyako kunotora mari chaiko kumabhanga kana kunana Western Union kunana MoneyGram kuya zvinhu zvinenge zvichivanetsa nokuti panoshayikwa magetsi pamwe matandemutande maindaneti aya anofambisa zvimwe zvamabhizinesi anenge asingafambiwo zvakanaka saka kusakufamba zvakanaka ikoko kumwe kwacho kunozoratidzika tichiona maraini akawanda wanda angavawo kutenga angavawo kutora mari inguva yokufambisa upfumi hwenyika inenge yakatobatwa iwe mutereri kana uri muraini unotoka uchiziva kuti ndokuuraya kuri kuitwa upfumi hwenyika ihuhuhu novanofanira kunge vachitipa zvombo zvokushandisa zvakaita samagetsi zvinozoita kuti magetsi asiko kana mvura chaiyo inoshayikwa kuzoita iko zvirwere zvakaita sana korera saka kuzvipatara uko hakukwanisi kushanda kusina magetsi tinoona kuti vamwe vanhu vanozofa saka vachinge vachifanira kunge vachishandira nyika hapana zviri kufamba kana magetsi asipo ndosaka kuna mari dzakawanda dzinenge dzichinzi dziri kuruziwa muupfumi hweZimbabwe kana kusina magetsi ichokwadi ichocho chaizvo zvokuti tiri kudzokera shure sa chaizvo senyika kana nyika ichishayiwa magetsi seizvi
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi pa DeFry University kuOhio. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanokadzi ndivo vanonyanya kuremerwa nenyaya dzeuori kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri muzvare Sandra Matendere vanoti uori munyika hwanyanya, naizvozvo chirongwa cheNational Anti-Corruption Strategy chinofanirwa kutsigirwa zvikuru, nekuti vanhu nemasangano akasiyana siyana ari kuisa misoro pamwe chete vachitsvaka nzira dzokudzikisa uori munyika. Ngatinzwei muzvare Matendere vachitsanangura.
Uori idambudziko rinosangana nenyika dzakasiyana siyana pasi rose. Toda kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine dambudziko irori reuori. Pane inonzi National Anti-Corruption Strategy yakalonjewa muZimbabwe. National Anti-Corruption Strategy inoita kuti vanhu vakasiyana siyana vave vanoisa musoro pamwe chete kuti nyaya dzeuori dzingaderedzwa sei. Panosanganisira civil society, vemedia vari mustrategy imomo, touya vehurumende vemapazi akasiyana siyana, uyezve veparamende vanopinda muanti-corruption strategy imomo. Saka ndoda kutini pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinonga zvichiitiwa, asi hazvizoonekwi nokuda kwekuti huori hwacho hwatekeshera. Panyaya civil society pane dambudziko riripo rekuti mitemo imwe iri kuisiwa iri kuita kuti civil society vanzwe kutya kuti vataure nyaya dzimwe dzakasangana nedze corruption dzema human rights, kana kunyatso kubudisa zviri kuitika nokuda kwekutya mitemo iyoyo.
Mitemo yamuri kutaura apa ndeipi uye inonetsa sei?
Sewe Patriotic Act tinonetsa kuti vanonyatsonzwisisa kuti kuva patriotic kwacho kuita sei, kana kuti kusava patriotic kuita sei. Zvinozoita kuti vanhu vatadzonyatsa kubudisa zvavanonga vachida kutaura nokutya kamutemo iwoyo wakapa kuisiwa. Saka nderimwe dambudziko rinosangana nevanonga vasiri muhurumende, vatingati vecivil society.
Dambudziko guru ramuri kuona munyaya iyi nderipi?
Pane dambudziko rekuti vanoita zvematongero enyika vazhinji vacho vanonga vakushandisa mazita emusangano kuti vapinde munyaya dzehori. Vamwe vacho vanonga vachitonyepa vachishandisa mazita evakuru kuti vasasungwa kana kuti varege kubvunziwa pane zvavanonga vachiita. Ndoda kuti zvakare pane vematongero enyika mapato acho makuru ose ane vanhu vanoita huori. Hatingati ibato rimwe chete rinoita huori wowo, nekutikatasa kumakanzuru chaiko, makanzelas vanoita huori wekupanana mastens azvisiri pamutemo, kana kuti nemitengo isinganzwisike, mitengo yakanyanya kuderereza. Saka tinoona kuti ndeve opposition ivavo vamwe vanonga vachiita izvozvo zvekupanana mastens. Touya kune vematongero enyika vari kubatwa mberi ZANU PF, vanoitawo izvozvo zvekupanana kana iri minda kana kuti maopportunities kana kuti kumamines ndokunonyanyoitikawo huori ihwohwo. Vanonga vachishandisa mazita evakuru, pamwe pacho vakuru ivavo vanonga vasingatombozivi, but inyaya dzinonga dzichiitika. Ukaenda kumamines unonzwa kuti imaini yemunhu anonga aine chinzvimbo mumatongero enyika. Saka tingati politics necorruption zvinonetsa kuti tikwanise kuzvipatsanura, nekuti vazhinji vanoshandisa mazita evakuru vanonga vari mupolitics, kana kuti ushandisa mukana wekuva padhuze nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru muhurumende kana kuti mupolitics kuti vaite nyaya dzehori.
Muzvare Matendere, pangaitwa sei apa, pakagadziriswa sei?
Panoda kuti pasimbiswe ma institutions anoita nyaya dzekurwisa hore zvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission National Prosecuting Authority taona isu kuti saki gore rino vanga vachibata kunyangwe vari vakuru vemumakanzuru kana kuti vakuru vanenge vaine zvinzvimbo mumapolitics saka ndizvo zvatinochikurudzira kuti vanhu vanenge vachihwanda nemapost kana kuti kuwanda nekuva padhuze ne vatungamiri vehurumende kana kuti vatungamiri vemupolitics kuti vaite hori vose vagosungwa
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica.
America inocherechedza Africa sedunhu guru mune zvematongerwo enyika uye inotsvaga kugoverana zvinodiwa pamwe nepfungwa nezviito. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutyidzana neAfrica, Amai Molifi, pavakapa hungoongo wapfupi yadarika vari pamberi pedare reCongress muAmerica. Kupidigurwa kwedzihurumende kuchangobva kuitika mudunhu reSahel kunogona kuve nechekuita nezvimhingamupinyi zvikuru zvakatarisana nedunhu iri, chikuru chiri nyaya yekusasimba kweutongo yagara iripo, kukwira kwenyaya dzeugandanga nekusakwana kweupfumi nekushayikwa kwemikana yedzidzo kune vechidiki vemudunhu iri. Vakati, tiri kuona kuti mhinduro dzedu mukubviswa kwedzihurumende pazvigaro nechisimba dzifambirane nekusimudzira kukasika kuteremuka kwematongerwo, vakatsanangura Amaifi. Vakapa semuenzaniso vachiti zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto muna chikunguru muNiger, vakamisa rubatsiro kuzvirongwa zvechiuto runosvika madhora mamiriyoni zana nemakumi mana kana kuti 140 million, mamiriyoni mazana matatu emadhora kuchirongwa cheMillennium Challenge Corporation nekudyidzana kwavo mune zvekuchengetedzeka. Vakati kusimbisa sangano redunhu reAfrica reECOWAS iro rinowirirana neAmerica panyaya yekunyuka kwekubvutwa kwemasimba, vari kutsigira zvakasimba nhaurirano dzariri kuita nehurumende yechiuto muNiger nekubatsira kuti vasimudzire rubatsiro mukutara nguva yekuti nyika iende kuutongo hwejekerere pamwe nekuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaBazoumu varegererwe. Vakati America inoramba yakamira semusambangwena mukutsigira kwayo vanhu vemuNiger nekuramba ichipa rubatsiro mune zveutano nezvirongwa zvechikafu. Vakati tarisiro yekudzoka kweutongo hwejekerere muMali iri kuramba ichiita duku, apo hurumende yakafanobata matomu inotsigirwa nechikwata chewana yakasarudza zvakare kunonotsa sarudzo uye iri kumanikidzira kuisa dunhu rekuchamhembe kwemali pasi payo. Amaifi vakati kudzikira kwenyaya dzekuchengetedzeka kukwira kwouwandu hwevanhuwo zvavo vari kufa nekuparadzwa kwezviwanikwa zvenyika mucherechedzo wekuwedzera kwenjodzi iri kukonzerwa newana. Vakati Burkina Faso iri kutarisana nedambudziko rekuchengetedzeka pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati tiri kukurudzira vanhu vemuBurkina Faso kuti vashandise nzira dzinodzivirira chigandanga dzinotungamidza mberi kuchengetedzwa kwevanhu. Vakati tinoziva kuti kushandiswa zvakanyanya kwenzira dzechiuto kudzivirira chigandanga sezvakaitwa muMali kuchakundikana. Vakati wokugadzirisa matambudziko ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika muBurkina Faso, tiri kukurudzira kuchinjanwa kwemasimba ekutonga kunofambidzana nenguva inoziviswa kuvanhu vose. Vakati apo tiri kutsigira vamwe vedu muAfrica mukubuda muzvimhingamupinyi izvi, tine chivimbo chekuti kutungamira nezvatinoziva kuchatsigira zvakasimba urongwa hwedu hwekugadzikana.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica maaverekerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura pamusoro wana munangaro Maagonzi maapiwa zombo. Necha ina. Kana uru munu mfunga mili. Uwano wadi kutawata. Sani penyu zombo. Ibaziliwe ni mshongo mshupatara. Ibaziliwe ni mare kini mjiangu suluka. Saka wani Zimbabwe maagoyo maemo na mandwe luka. Mwona luka chine pawano aptape ita maishu kuzikano. Auta zombo pampa ito kreda na kufura chai kuna utuwa kupiwa zombo nechai. Saka tura la mila kupi wano Zimbabwe. Na jiti mwenye kati na president, mwenye kati mwenye president hata zaonchwa kamchonga. Hakutuswa kila zombo, zumbuda tura. Mandwe hidi hata sara na yomu mwenika. Na wamu nangaru, wane wamu wawo, watete wawo wesi. Toshikari hini, jitambu zika. Mshungu, spate rama na mshunga. Wanarubu fani niko nini kini ni malaria. Hapa wanarubu dhulza mabiru ni otenga zombo. Haa, pana watu kwenda mazangu, wanangu mashunga. Chapera kufadai maradu tukombore lao. Tawana kwa na mazwa kanaka mzibabu. Taale tsunami, tukweli tsunami. Tawamu nangaru. Tenda angu.
Mamuka sehi pastudio 7 hapo. Aini changu chendongo kumbira kutipusi kuti. Kava pisi ma MP zavo kupali ya minti. Vangu siya zanu. Nachava mwake na ma MP yavo. Kuti zafitasha andi kutuwara mduwari munu. Kutuwa charamba kachunguri kuleo. Tawa siya ma MP wa muna ngaba. Nachava mwari munu. Tenda.
Pastudio mamkase wana mkoma tanono kala na mkoma Raymond Risei sei. Dango tauro angu nenyaye zombo zvechaina inotodonita zombo kana mchida kuona kuti Zimbabwe vanhu mangosara nekugara mchitsindiri I am a Zimbabwe. Nyika yakatobaya kudhaya. Ani mukutoona vari kutodhonetirana zvirombo. Pare renyatwa haina kana pain stop zvayo paini dzaiko. But imwe munhu anotodhoneta zvirombo. Zvekutoreva kuti zviri kutoitika izvo kuti vanhu muri kufa neurwere korera wateva. Havatori naye nazvo. Motonzwa murume mukuru achitoshamarara kuti ha tine hama dzedu dzechina dzinotida. Isu kazisa hama zedu, tofanga ufarira vanhu vakaita sana America vanodonita mishonga inotirapa munyika. Tingafarira vanhu vari kutodonita zvombo zvekuti varwisane neminerals edu avari kutoba munyika vachibetserana nevavari kupa zvombo ivava.
Ndaingoda zvangu kuti ndizive kuti chinonzi mutemo chii nekuti. Ndikatarisa muZimbabwe munyika yangu vanotaura nyaya kuti chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe. Apo ndinowirirana navo. Kana chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe. Vanopwanya misika yevanhu hanzi haisi pamutemo ndowirirana nazvo. Ko iye purezidendi ndoda akazvigadza zvisiri pamutemo panofambiswa sei? Nekuti muZimbabwe hamuna chinonzi mutemo kana ndakazvitarisa. Munhu wese arikuita zvisiri pamutemo kubvira kuna president wacho kuenda kumakabhineti acho vanongodzinga vanhu mumaparliament zvisiri pamutemo. Saka chinonzi mutemo yacho chichazotedzwa rini uye chiiko chinonzi mutemo chacho? Ipapo I'm very confused kuti kana vachiri mutemo vari kuti kudii, nekuti ndakatarisa muZimbabwe hamutorina mutemo. Kodzero dzevanhu dziri kungombonyekidzwa. Saka tinonzi mutemo yacho. Amen.
Ndoda kumbobvunza ini kune VCCC kuti kudai muchimbofungeiko pamene muchingoramba muchitaura zvekuding zvekuvira election. Vanhu varohwa. Hamuna kodzero dzevanhu. Saka munofunga kuti zvichinja ZANU-PF. Hazvipi zvakachinja ZANU-PF. Matare muZimbabwe hasi akachinja ZANU-PF vapurisa masoja. Saka hapana risiti tukame muchingochema nezvo zvamunoziva. Itai action. Kana musingakwanisi regai kwete kuramba muchingobombora muchiitira vanhu noizi.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi.
Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti nengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Banga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zvehupfumi zvisakura. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande.